Simplex Music.
Katisha. Mira ndikufunzea, ine ndikufama ndiri mungwea. Ndokuwana kupi nenguva ipfupi, wanga uri kupi? I'm going my way, you're going your way. Ungadero titi sangane, iwe ndiwe wandada, wandada.
Sangani.